Mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo mupolitbro yezanu PF vapo mangwana vati makomiti ebato iri mumatunhu ese munyika akaita misangano nezuro akatora danho rekukoka musangano wecentral committee mangwana apo bato iri rinotarisirwa kusarudza mutungamiriri mutsva. Vamangwana vati pasi pebumbiro remutemo webato vanasachigaro webato iri vanobvumidzwa kukoka misangano yakaitika sanezuro pamwe nekukumbira munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato kuti vashedzere musangano Central Committee. Vamangwana vati misangano iyi yakaitwa kutsigira danho rakatorwa nemauto svondo rino apo vakatora masimba kubva kuna vamugabe.
Vakaona danho raratorwa namasoja on behalf of the party, saka vakaona kuti vanofanira kutsigira matanho atorwa namasoja nokuti masoja akanga achiekta on behalf of the party. Vakavaratidza kutsikana nokudzingwa kwavo kuita vanhu mubati, saka vavaitira action masoja. Ivo vakabva vaona kuti let's take one.
Vamangwana vati sezvo vanoona nezvekufambisa kwebasa vaIgnatius Chombo vakachengetedzwa nemauto, mutevedzeri wavo vaJulai Moyo ndivo vakatambira chikumbiro chematunhu ese vakakoka musangano wecentral committee uyo uchaitwa mangwana na10 mangwanani. Vamangwana vati chimwe chezvisungo zvakabva kumatunhu ese ndechekuti vamugabe vasiye basa kubato rekuhurumende uye bato richasarudza mutungamiriri mutsva mangwana.
Chatinotarisira chabuda pamusangano wamangwana ndicho kuchambira maresolutions akabva kumaprovinsi. One of the key resolutions akabva kumaprovinsi ndezvekuti president wedu dai vachiya basa, saka vakakumbira kuti central committee iyo inotuma president kuti vaenotonga nyika central committee. Saka vayakakumbirwa kuti ishandise simba rayo rokuti mutungamiriri wenyika dai asiya basa, osiya basa rokutungamirira nyika, osiya basa rokutungamirira pati. Tinotarisira kuti ichasarudza mutungamiriri mutsva waichazoenda naye kucongress.
Chimwe chisungo chakabuda ndechekuti vaimbo vemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vakadzingwa basa nemubato navamugabe vadzorwe mubato. Chimwe chisungo ndechekuti nhengo dzese dzebato iri dzakadzingwa mubato iri kubva pacongress ya2014 vadzorwe mubato, pamwe nekuti munyoro wemadzimai mubato iri zvakare vari mukadzi wavamugabe amai Grace Mugabe vadzingwe mubato iri. Nhengo dzebato iri dzinotiwo dzinotenda mauto nekusunungura vanhu kubva kuutongi hweumbi midoga hwavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.